Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Mazuva apera aya tanga tichiona nekunzwa mufundisi uye vari muzvinabhizimusi zvakare vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mukomiti iyeye yePresidential Advisory Council mufundisi Dr. Shingi Munyeza. Vachitaura pamusoro pezvamanofunga kuti zviri kupotswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa takazoonawo nemusi wechishanu mubepanhau reHerald. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwamashoko Vanik Mangwana vachishoropodzawo vamunyeza vachivati vasahwanda nebhaibheri kana nekereke mukushoropodza kwavanenge vachiita hurumende. Kana vachida ngavabude pachena vataure zvematongerwo enyika, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti havawirirane nemaonero kana nemashoko akataurwa navamangwana vachiti vamunyeza. Ikodzero yavo yavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti vange vachitaura mashoko avanoda pamusoro pezviri kuitwa nehurumende. Tati tinzwe Dr. Zembe pfungwa dzavo. Dr. Zembe, taurai tinzwe mashoko enyu pamusoro pezviri kuitika izvi.
Mashoko anotaura ipapo ndokuti zvose zvataurwa muHerald navamangwana vachituka nokunyomba muparidzi weshoko ramwari mumakereke vashingi munyeza zvinopokana nezviri mubumbiro guru riri muZimbabwe, iro rinonzi Constitution of Zimbabwe Amendment No. 20 Act of 2013 Section 60 rakanzi freedom of conscience. Every person has the right to freedom of conscience, which includes A, freedom of thought, opinion, religion, or belief, and B, freedom to practice and propagate and give expression to their thought, opinion, religion, or belief, whether in public or in private, and whether alone or together with others, unquote. Zviri pachena kuti zviri mubumbiro iri zvose zviri kukwikwidzwa zvichirashwa navaniki ndavaningi mangwana.
Asika Dr. Zembe, vamunyeza vari muboka rinopa mazano kumutungamiri wenyika Presidential Advisory Council havagone here kunge vachingotaurira vamunangagwa munzeve ikoko?
Ini ndinoona sokuti iko zvino zvatiri kukereketa pano vamunyeza havana kubuda muPresidential Advisory Council varimo. Mashoko avamunyeza awa akabva mukereke vachiparidza shoko ramwari, ndozvavakapikira. Vaiparidza shoko ramwari vachitaura mavhesi ari mushoko ramwari. Saka zvingareva here kuti vamunyeza zvavakazokumbirwa kuti vanoita mupi wamazano kuna purezidendi wenyika zvinoreva here kuti vakatobhanwa kana kuvharwa kana kurambidzwa kuita basa rekushumira Mwari vachiparidza nokutungamira makereke nokutaura nezveupenyu hwavanhu nezveupenyu hwokugara panyika nezvichazouya kana vanhu vafa? Nokuti ibasa ramwari zvindo ravakapikira iro vamunyeza, nokuti havangagoni kuti vavhare muromo wavo, vavhare pfungwa dzavo, ivo vachiparidzira vanhu vomuZimbabwe nevepasi rose vanenge vachiita zvekushumira Mwari. Basa ravamunyeza rinofanira kuramba richingoitwa. Saka mashoko avamangwana anotaridza kusaziva.
Asi Dr. Zembe, hamufunge here kuti vamangwana vatsiura vamunyeza vachishandisawo nzira dzavari kuti vamunyeza vari kushandisa dzemadande mutande yaya kana social media kana kungotaurawo kurova bembera kunze uku?
Kuzowana vamunyeza votaura izvozvo vari mukereke, ndinofunga zvokuti vanenge vakambotaura, nokuti kwava nenguva mazano achipiwa muchivande asi pasina chimuko, pasina kugadziriswa kwefuma yenyika, kwekodzero yavanhu kana kuti kwezvematongerwo enyika, zvinhu zvichingoramba zvichingokanganiswa pasina chinogadzirika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Zembe. nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.